winda stormi ya itika ikabata wana Texas, Oklahoma, Arkansas. Yaka disrupt the supply chain ye vaccine. Saka nomba yanga ichifananga ichibaiwa vanhu kunana Texas ne dzimwe nemamwe ma states like wana Oklahoma aita ma delays nokuti ma senders mamwe yanga akavharwa sezvamataura 2000 or so. Saka what that means is panning power to now to catch up when you know in the next coming weeks, but chokunzwa ne administration yava Biden kuti they are prepared for this kind of eventualities.
Tichitarisawo iyo nhomba tinonzwa kuti ine upenyu hwainofanira kunge ichigara isati yakanganisika. Iko kukanganiswa kwayakaitika kufambiswa kwayo nezvimwe zvese hakukanganiswa here upenyu hwayo?
Pakunzwisisa kwandinoita kanemene mubvunzo wakanaka chose. I think disruption in supply chain haina kunge ya disruptor in terms of mega sure kuti nhomba pairi kuchengetewa pakakwana, because tinoziva kuti vane ma refrigerated trucks and other things for ma contingencies. So from my understanding, it is not like it's going to be wasted just because by the disruption. I think they are still able, they were still able to maintain kuti inge iri viable kana kuti isatsagatika nenyaya yekuti by the disruption.
Munozoona here vachikwanisa kunge vachibata nguva pakubaya kwavo vanhu nhomba?
Pakunzwisisa kwandinoita administration ya Biden yaiti 100 million shots in 100 days, first 100 days. I think my projections aripo ndeyekuti they should be able to do way above the 100 million shots before the storm. Of course, Tommy, it has slowed things down a little bit, but I think that original target, they should still be able to meet it, particularly as they open up my senders, and production up like they are expecting, and more vaccines, like Johnson & Johnson still are available. It means supply in Rambayara, and we expect 100 million shots in 100 days is going to be achieved. Whether they will be able to do much more than that, it remains to be seen.
Ko panyaya uye mamiriro ekunze, munotarisira here kuti kunze kunenge kwanaka zvekuti vanokwanisa kudzokera mukuita basa ravo sezvamuri kutaura izvi?
Tinofunga kuti zvinobva nenzvimbo. Kunana Texas, it might take a little bit of time nenyaya yekuti pakadisruptwa water supply and other things, so it might take a couple of weeks for things to be back to normal. Asi ku the rest of the country, you know, it should be as expected. Because chando chunu chatagara chizva kuti chinowanda kumamwe ma areas emuno ma America. Saka ma preparations, they have been like that, you know, mindful of the fact that kune nzvimbo dzinotonhora dzichaita chando chakati wandei. Asi I don't think it's gonna be a big factor going forward. Of course, you can never predict kana kuti after another big storm like yaitika Texas is also going to be disruptive. I'm hoping that won't be the case.